Vashitura mtongo we Delhi Constitutional Court nasi, mutongi mkuru we Matare Dzimoswa, Valuk Malava, vati vachamisa havana kusvitsa umbo kudare unoratidza kuti sarudzo dzemusi wa 30 chikunguru dzakabirirwa. Vamalava vati vachamisa vaifanira kuuya kudare neumbo hwemafomu akashandiswa pasarudzo anodaidzwa kuti maV11 forms kuti varatidze dare kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka sezvavakataura mudare. Vamalava vatiwo kunyange hazvo ZEC yakachinja zvakabuda musarudzo katatu izvi zvaiva mumasimba ayo uye zvakaitwa pamutemo. Vatiwo kunyange ZEC yakachinja zvakabuda musarudzo katatu kuchinja uku hakuna chinoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anodiwa pamutemo kuti vasanzi havana kukunda musarudzo idzi. Vamalava vatiwo vachamisa vaive nemukana wekuenda kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court kuti vakonzerese kuvhurwa kwemabhokisi ezvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru asi havana kuita izvi. Vati mumabhokisi aya ndimo mavaifanira kuwana umbo hwanga huchidiwa nedare hwaizoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Vatiwo chichemo chakasvitswa kudare navachamisa chekuti pane vadzidzisi zviuru makumi mana vasina kukwanisa kuvhota hachina udzamu sezvo vati hazvaizivikanwa kuti vanhu ava vaizovhotera ani uye hapana umbo hwavakauya nahwo hwevanhu vasina kuvhota ava kudare kunze kwekungotaura nemuromo chete. Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoele slaigwana avo vaimbovemushandi muZimbabwe National Army vaudza Studio 7 kuti vafara nekuchenurwa kwavaitwa nedare sekomisheni.
Nondoti dare ratonga sezvaratonga nhasi zvemaona saka zvinoreva kuti ZEC yakaita sarudzo iyi ichitevera mitemo yenyika uyezve hakuna zvayakanganisa. Vanhu veZimbabwe vapiwa mukana wokuti vaite sarudzo yavo.
Imwe nhengo yezano PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Dare razadzikisa zvakachizikanwa nevanhu kodzero dzevanhu kuti zvakataurwa nevanoita zvesarudzo veZEC vaona zviri pamutemo kuti vakaita basa nemazvo nekuti anofanira kuhwina anoita 50 plus 1 vote zvinova zvivo zvakawanikwa kana vamunangagwa. Saka dare rakaongorora zvese izvozvo vakaona kuti basa rakaitwa nemazvo saka tokurukutidza vakahwina vamunangagwa nezano PF tichiitiwo kuna vachamisa neMDC vanomirira 5 years wokwikidza zvakare. Taangokumbira vanhu kuti zvinhu zvaakuitwa zviite murunyararo pasava nekusotesana pasava nekutukana tochiita chinhu chimwe chete sevanhu veZimbabwe kwete vezano PF sevana veZimbabwe tobatana tovaka nyika yedu nekuti ndo nyika yega yatinayo iyoyo.
Asi sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati havasi kutambira zvaturwa nedare vachiti vanozviziva kuti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo.
Hatimutambiri mutongo uyu nopati chasangana pati yopa direction bati asi kutambira mutongo wabuda.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vaudza vatori venhau panze pedare kuti vachaita musangano wekomiti yavo yepamusoro nemusi wechitatu svondo rinouya wekuzeya kuti votora danho ripi kubva zvino kuenda mberi zvichitevera mutongo waturwa nedare nhasi. Zvichakadai mutungamiriri wenyika vayamason Munangagwa vaudza nhepfenyuro yeZBC kuti vafara nemutongo waturwa neMatare vakatambanudza ruoko rwavo kuna vachamisa vachiti ngavauye vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yeZimbabwe asi havana kubuda pachena kuti vanoda kushanda navo sei. Mushure mekuturwa kwaitwa mutongo nedare vatsigiri vezano PF vabva vatanga kupemberera pakati pedhorobha kunyange hazvo vanga vari vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.